Zvataona nhasi basically twangu topachirungu ndokushanda kwedemokrasi. Senate ine masimba ayo in terms of the constitution yekuita zvairi kuita zvokutonganya semaonero ari kuita. And chunhuwo chakanaka tichitarisawo kuti zvakaitika panguva pfupi yakapfuurai zvanga zvisina kunyatsokuringana and zvakawinza the whole institution yedemokrasi muno muamerica into disrepute. Ndiona senge matanho aitwa nesenate nhasi matanho anopa kakusimbisa chatinoti dhemokrasi muno muamerica.
Kana takatarisa mberi kwatiri kuenda uko, chii chamuri kuona maererano nenyaya imwe chete iyoyi?
Pamberi apa ndoona kunge zvinhu zviri kuitika iko zvino zvinhu zvakanaka pakuti mativi ese ari kupfumawo President Trump kuti vakainsaitawo violence neiwowo futi vari kupfumwa wacho ivo President Trump vachionawo mukana wokupirawo nyaya dzavo mutrial. And chunhu ndinoimba changa chichidikanwa nesenate nevanhu vese vano vatinoti nechirungu maadvocates edemokrasi kuti nyaya iyi yaifanwa kunzwika, yanga isingafaniri kungoperera patinoti matechnicalities ekuti haizi unconstitutional kana kuti iri constitutional. Saka kumberi uku ndiri kuona sekunge zvinhu zvese zvakaitika kuti paite mhirishonga yakapfuura yakaitika panguva iyi zvichabuda pachena. And futi whatever happens ingave a positive or even a negative kuna President Trump inyaya ichaseta tinoti precedence kuti kana pakaitika zvinhu zvakaita seizvi zvine maconsequences and maconsequences acho ndiaya atichaona wopanguva iri kuteverai.
Kutongwa kwavo uku munoona sekuti kuchaitisa kuti zvinhu zviite nani here kana kuti kuchadoita kuti munyika mugare musina kubatana?
Sezvingotaurawo nemaitikiro akaitawo maelections nemarambiro avaitawo futi maresults iwo vatrump ndinoona senge zviri paviri. Zvichadependawo neyatinotiwo mudwo during trial yacho pakutiwo masupporters avo achareactawo sei uyezve kuti zvichafamba sei pamberi. But semuonero wangu tikunzwa kuti ivo President Biden vati iyo White House yavo hainei nezviri kuitika kusenate uku uyezve ivo vari kuti vari kuconcentrata on maissues ari kuaffecta maamericans iko zvino. Saka kutamba tamba nepolitics yetrial iyi handisi kuona senge ingavhiringidze matongerwo ari kuitwawo nyika kana kuti upresidenti wapresident Biden. But tingarule out wo kuti kuda vanhu vacharatidzirawo vachiratidzira vachida kuti zvinhu zvisaitike. But ndiona senge iko zvino hurumende yakagadzirira any eventualities kana zvakabva zvaitika zvakadaro.